Vachitaura nevagari vekuHopley mushure mekushanyira nzvimbo iyi nhasi, vatsvangirai vati vagari venzvimbo iyi vakatarisa nematambudziko akawanda sezvo vasina mvura, zvimbuzi nedzimba dzakavakwa zvakanaka. Vati kanzuro yeHarare inofanira kugadzirisa matambudziko aya nechimbi chimbi kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka.
We cannot have a settlement isina ma sewage facility. So mayor, chokutanga chinofanira kuti bviswa maitsvina. Mukatadzawo kuisa maroro kubvisa tsvina muno. Toda kuona maroro achiuya achibvisa tsvina iyoyo. Chechipiri toda kuona magreza achita. Chechitatu toda kuona kuchidhirirwa mabhohoro kwete matsime aya.
Mumwe mugari wenzvimbo iyi vatrabo hasha vati hapana chirikitwa nekanzuro kuvawanisa mvura nezvimwe, uye vati kanzuro haitakure kana marara munzvimbo iyi.
President, hakuna mvura kuno, hakuna sewage, hakuna chimea ndikutovana vari pano. Hakuna marara ari kutakurwa, hakuna iye zvino vanhu mukatinyatsokutarisa vamwe vanokutoya pana pane nyaya yekuti vane manyoka edhairiya nekuda kwemvura iri kunaya yakawanisa, vamwe vanongochera mvura muchikomba achingomwa mvura iyoyo. Saka meya, taita dambudziko muno.
Vahasha vaendera mberi vachiti zvirwere zvemanyoka zvakawanda chose munzvimbo iyi, uye mashoko aya atsinirwana namukoti vepakiriniki iri munzvimbo iyi. Meya veHarare vaBernard Manyenyeni avo vange vaina vatsvangirai vati kanzuro yavo yakazvipira kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu vemumisha yakaita seHopley, asi vakati ine dambudziko rekushaya mari.
Maservices hamuri kushaya. Musi weMonday tine crisis meeting nemacancellors. Ndite nenyaya dzezvimwe zvamurikutsvaka zvamurikushaya. Handitika kana pai zvatakwanisa kuita tichashanda nakansera varipo. Kunatonzwanana kushanda nakansera varipo. Hatisi kukambena, hatisi kuita si, hatisi kuti vanhu vawane zvavanokodzera sezvinokwanisa kuitwa nekanzuro.
Vatiwo panodiwa unyanzvi hwekuona kuti zvinhu zvogadziriswa sei, sezvo vanhu vakangogadzwa munzvimbo iyi pasati pagadzirwa migwagwa nekuvaka mapaipi emvura nesiwage. Vatiwo dambudziko rave kuitika muHarare rekungovaka pese pese rave kukonzerwa nehurumende iri kupa vanhu nzvimbo dzekuvaka dzisina kugadzirwa sezvinodiwa pamutemo wekuvaka mumadhorobha weurban planning, uye vati izvi zvinoomesera kanzuru. Musha weHopley nemimwe yakaita seCaledonia yakatangwa muna 2005 apo hurumende yakaendesa vanhu vainge vaparadzirwa dzimba dzavo pasi peOperation Murambatsvina. Vanhu vakanzi vasavaka dzimba kwadzo sezvo vainzi vachagara panzvimbo idzi kwenguva diki hurumende ichivatsvagira kwekuvaka, asi kusvika pari zvino izvi hazvisati zvaitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.